Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kupfumbi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses acha achatora nguva kuita, achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kumanikaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kumanikaland. Kambani yemetalon gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato RMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManikaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014, dunhu reManikaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. Vamonzora vakashura mari apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Parizvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vamonzora nemwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika parizvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManikaland tabata vaMafume.
Tiri muManikaland, vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona president wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses acha achatora nguva kuita, achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire nhunza tunza nenzira tine dziripowo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanonokwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni. Tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounce anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti tisitarisire zvichaitika. Tirikuita Congress yedu, anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechifaisa hatingapfuuri gore rechifaisa tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichango kusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare, handisi kuti nhengo yedu, nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakasiyirwa navamoge mutsvangirai.
Mutauriri weMDC paJacob Mafume vari parunare kwaMutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanaure Herald iwe chaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yegukura hundi, asi vasingakumbiriri regerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzinofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei aanogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZANU-PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo iyoyo weZANU-PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa, asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizoti aya wakatakabva ndiwokure. Saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzegukura hundi. Semaonero enyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzafira nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakambeitwa kunana South Africa, zvaa zvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa. Vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima musodzi vasvimawo, asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakomba nzetewe vokomba nzetewa misodzi yopukutwa nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland, uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti Cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izvapa kuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina iri kuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaka chaizvo kwese kwana risiti kwana mutango ndanditaura neshamwari dzangu dziriko motikari dzacho iri kufamba bhozi kwakwa baugredi kune madhaka asingaiti vasora vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredi anga avhura mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumashure saka nhasi muno mungangu dzatosora dzigadzira panonzi pacountry club pane bridge rakatorwawo ipapo kumberi uko pane panonzi pabridge dzaosvika kutatu ndazva kuti papa ari kusotwa amene kuna na skyline nekuti skyline ndazva kuti iti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii
tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei
panhau yemvura tinoramba takaisimbirira pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara itreated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzvigubhu tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but short term because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guard akati wandei nematablets ekutita mvura because nyaya yemvura ichingori yeburning is hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndova machidzokora old location nemedium vanhu vari kungochera mvura mumarwizi vachimavega saka pane nyaya then zvokupedza zviri kuuya but distribution yacho haitifamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvitaraidi mongova vanongokandirwa muno edha kutora 1 cm waishaya wozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsetwa masango mwakatora oversize asingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichidhoverwa munhu anopuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta vachingotora nezvavasingadi ozoti amunzira worasa yeti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chai chai vanokwana chikukwa vakasvika uno kuod 16 they traveled more than 25 kilometers kune vakauya chitauro tiri kufa nenzaro hakuna chati chauya vakangohora kamwe zvaidonhedzwa nendege unfortunately kwakazonaya mvura yakati wandei kusora nezuru nanezuru saka kuchafambikiwo zvavo
vapadon maguta mugari wekungangu kuchipinge east vanga vari parunhare yekuchipinge kwakare tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu
vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati vanhu hapana chatingashora tinoshora mbavha vanobava havatovashora vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaendeenda mangu kumba kwangu izvo tinoti pasi nazvo asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizimisi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru izvo tinofara nazvo chaizvo makubvira kunevo kuchina vari kubatsira kuvaka mabridji vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori izvo tinozvitenda vechiuto nemamwe mavolunteers macivilians namachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindurwa nedambudziko aiwa tinozvitenda nokuzvikudza aiwa izvozvo izvo tinozvigamuchira chaizvo mapathologists mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isu seuniversity tinogona kudai vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement vamwewo vekunananasi ndo vari kuita zvedna and so on vese ivavo tinozvigamuchira tinotenda vanhu vari kushanda zveshuwa vanhu vari kushanda zvemene mene asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki
mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita
vatiwa nekanguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko ndofunga tanga kuti ndo rimwe rapfuura ndobva vakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabridji munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve vanongoti bhabhabhabhabhabha zvatopera kana zvinongoita muchuru pachuru zviya ndo maitiro avanoita saka izvozvo tinozvikudza chaizvo
munyori mubatsi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunhare muHarare bepanhau resunday times rekusouth africa rinoti mukuru wekambani yemetalon gold vamuzi kumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodi muZimbabwe anoti Mazowe, Chamba neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodhi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigere?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vano varetrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti vanozoenda kumapension kunodrawa mari. Vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati dzabhadharwa.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari varunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai 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 muri yeZimbabwe, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki tandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhurongo uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna, vari munyika haisi kubatika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. Vanyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Tese tinoziva kuti vechidiki vagara vakasikwa vaine simba rakawanda rekushanda nerekuita zvese zvavanoita nesimba ravo. Saka nhau yekuti vanenge vasina basa ravari kuita rinozovapa ivo kuti vazonotsvaka kuda kuzvizorodza nekuzvinyaradza munhau yekuchora zvinodhaka. Izvi zvinova izvo zvinokonzereswa nemamiriro enyika yedu. Tikatarisa mamiriro akaita nyika panyaya dzeupfumi, mwana wechikoro akapedza chikoro anogona kugara 10, 15, 20 years asina kana kumbodzira ashanda nenhau yekuti hakuna mabasa, hakuna zvekuita. Izvi zvinhu zvinozokonzeresa kuti vechidiki sevanhu vasina zvekuita vopesera vakungowana vachitora zvinodhaka.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vechidiki vari kuchema chema vachiti mabasa munyika hakuna uyezve mari mumabhanga hakuna. Chitiudzaiwo kuti vari kuiwana kupi kumari?
Mari yekutenga zvidhakamika haisi mari yakambowanda yekuti tingaswere taura nezvayo, nekuti zvavanoita vechidiki vanosangana vogeza mota, vokumbira kana kuporisa bhuti mumastratoumu kana kutengesa zvavanotengesa kana kutsvaga mari nenzira dzipi, vounganidza mari varipo 4-5 kuti vese vabatanidze vatemeka bhodhiri kamwe chete vanoeka bhodhiri kako. Haisi nyaya yekuti mari inodiwa ipapo mari yakawanda.
Takambowana mukana wekukurukura nevechidiki vemasangano akanangana nekubatsira vechidiki munyika pamusoro penyaya iri mugango nhasi. Ivo vanoti vechidiki vekumaruzevha kumaruoko vari kupiwa mabasa ekunotengesa zvinodhaka. Pavanobatwa nemapurisa vanosungwa ndivo, asi vanopa mabasa havasungwe. Tiudzewo maundiro enyu pamusoro penyaya iyoyo.
Ichokwadi chaizvo kuti zvinhu zvinotoitika munharaunda dzatinogara, asi chatinofanira kuitanga tacherechedza chakakoro chekuti izvi hazviitwe nemunhu wese wenyika rangofananawo nini anenge angomuka pamba pake ofunga kuda kuenda kunotora zvinodhaka kuti aedze kuindika. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru vanotoremekedzwa munharaunda ndo vanhu vanouya nezvinhu zvinodhakamisa zvinosvikotsvaga vechidiki vanogara munharaunda vanodzivana nevakomana munharaunda kuti vavape kuvatengesa. Nenhau yekuti ava vakomana vanenge vasina zvekuita uyezve vanenge vachitodawo kutsvaga mari nekuwanawo kurara kuti vararame, vanotobvumawo kuti vapere zvinodhaka izvi kuti vatengese. Chakakosha ndechekuti hurumende kana yozoshandisa mutemo mapurisa osunga, haasunge vacho kwazviri kubva, anosunga ava vazobatikidzwa vachiringisa. Zvinova izvo zvinosiya vaiva vari kuunza zvinodhaka munharaunda kuti varambe vachiunza, nekuti vanenge vaine mari yekubhadhara pamwe chete neyekupa chioko mhume kana vabasa.
Nemaonero enyu hurumende inofanirwa kuitei kubatsira vechidiki avo?
Zvisa zvirongwa zvitaura zvacho zvavainazvo. Pane bhanga ravakaita revechidiki rekupera mari. Dambudziko rinoitwa nehurumende iri nderekuti bhanga iri rinozopesera rakushandiswa nyaya dzepolitiki kuti vechidiki vawane mari. Zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa dambudziko, nekuti kana tichitaura nezvenyaya yevechidiki hatina saidi ratinotarika. Tichitarisa vechidiki vese semwana wese wezimbabwe ane vaiya ane kodzero yekuita mabhizimu ake. Varimo chaizvo vana vechidiki umo vanotuma bhizinesi ideas kwavo chakanaka kwekuti vakawana rubatsiro remari kana netii vanogona kutoita tumaprojekti kwavo vakatotanga vakatozopedzisira vaakutora vamwe vanhu vebasa. Asi kuti hurumende yedu manje haizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dziri chekuita nematongero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu, mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa, mhuri yezimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Tanga tina vacharles nyoni, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmike3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatati chikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yezimbabwe. Bye bye.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye vateereri, musakanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupai chirongwa cheLive Talk. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveLive Talk pano pastudio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tati regai timbokupei hurukuro yatakaita nababa Charles Charamba.
Ota uya one moyo yeyo. Mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndeve madamba refu asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwanetarangu vakasininisa vakasiya zvakaipa vakataka chiso changu kana mata papo ndiri kudenga chanza kuchema pavo chapodza nyika yavo ichavaregerera chapodza nyika yavo ichavaregerera
pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
ehe dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatso kutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu resi saka dzimwe dzichange dzakawanda nokuti basa richipo
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo zvakafanana nezvedande mutande zveinternety netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nema clients. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motor dzinobva kuJapan dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra but vatinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaimbi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra kosei musiri kuita zvinoita vamwe. Aivaka anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform but piracy kukabande kacho kanodawo zvemaCD yes it is destroying the hopes of many musicians.
Tombowo tarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Oh. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo vaakutambidza nawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know, Zim dancehall. Chikana chino chichiuya, chineza chino itao, kuwa nwa ninge varipo. Chakapana nane muye nzimunyo wane akashika, tinombo power attention kwa hari. But gospel music, no music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Dopa yaka nakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka ichange iri pano and yes it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba charamba vachitaura nezvemanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nasi. Aiwa, matereri sezungu wa ediapera regai tikusie iye mchizu wa naudze izi ndebele na Chris Gande. Inindini Blessing Zulu.
So kuhizika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla leMDC kumhlangano weCongress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi iGugurawundi yayiyimpi isolwa ngabanye.
So you'll find that ukunxa ikhulume sitho njalo kuyalihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela fikile ukuthi khona naphana kwakubulawa edifaceless somebody umuntu wayesiyabulawa ngebiolet thina abanye into lebi sikuphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla leMDC kumhlangano weCongress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano weCongress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla ukukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedleleyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka banguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lweMDC olweMDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano weCongress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulamadisisanga kaphela kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama province abe sedokwisi.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulamadisisi amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelo khuzeni lokuphuza kwaselakala i-man power.
Siyabona ukubana ama province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayise Chamisa?
Kusoke kwenzakale khonokho ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzana uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManicaland. Kuthe sokufika i-nomination eManicaland bamqambela amanga umfoka chamisa bathi yena ukhombe umnumzane utangira ngomuno waba yinto iyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela nawo iCongress ka-2019 bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile, in fact abantu sebekwazi ukuthi no bakhona abakhamba amanga. So mukhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha umnumzane uChavisa. Singayema emasingu ama-district wonke vele asevotile okwakathesi. Ama-district vele alungisele ukuthi asekele uChavisa. So nxa ngibona vele akula province ezayekela ukuvotela umnumzane uChavisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye ama-province akhethe umnumzana Welshman Ncube kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni seMandebeleni abakho kunkokheli emqoka?
Ye, mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi umnumzane Welshman Ncube kazange akhankase kakhulu ezindaweni lezi lapha asele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evas besila ama chapters ethu agcwele yonke indawo. Abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhu zeni ngathi i request ebantu indaba basekela u professor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowo zayisiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi isiga segugurawundi sasiyimpi hatshi umbhuqazwe. UJaramba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lweGugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela umnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni uMgabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla sambuza ngamazwi kaJaramba.
UJaramba I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi ngakwazi vele ngakho laduzane nendaba yona leyo ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulempi eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorillas even. Lokhu akukhuluma kwe-Gugurawundi lokho kuthi yona hhayi impi kwakulempi akula Gugurawundi eyake yahlangana the exchange of fire lama-dividends kumbe lama-exzipro whatsoever ababezideploye kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababefakwe njengamabomo laphana babengasuko bakankomo kumbe izapho bakhona bagijima besiya khona kuphela besisho ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victim for the same abantu bona labo ababecabangela ukuthi khona ngama-exzipro killers. So you'll find that nxa ekhuluma esitsho njalo uyanihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawa a defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet thina abanye into lebi siphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo xa ekhuluma esitsho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into elibingazani sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibone ukuthi ikhanjiswana njani abantu bemumathisane umlotho lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana ngumuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba
Nguwe kutifoti lwa numuntu lwa na nguwa zuti wa tiye nu president umchiela niloke kwa napana. Nguwe kutifoti lwa na. Nasi nga kufunu utisikume nge kiniso. Umuntu lwa na nje. O chandu kubona isizwe sisiwa gabambanisi abantu. So kunga mnefa kutungu lefu donda azufulazo na lezu utikona. Kwa kule exchange ufa insha mfuzaa sura ngadi. Esine sura ngadi. Nga hati. Lapa ngacho kunutu kwa kule exchange ufaya.
Bona labo okwakuthiwa ngama-dissident njengoba sicho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugu rawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wenzani kulabo gwesela nobo gayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi labalapha balapha balapha individuals it was not even a section ababengatshonakali behamba bengu-ten kumbe beba ngakanyane kwakuyingabantu nje babehamba maybe bengu-5, 3
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ese ekobulawayo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hobe namhla kuhlelo sixoxa nomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle mnumzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani
Ngiyaphila kunjani nami mina? Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Hayi, thina siphilile. Mnumzana Nyoni, siyeza ukuthi abontanga abanengi sebeqala ukuthatha izidakamizwa, bebheba insango, bephuza lokho abathi yibronko ngezinto ezichiyeneyo. Injongo ngeke ukuthi bakhohle inkinga zabo. Wena uthini ngalokho?
Iqiniso leli sibili ukuthi ontanga seke phatheke kudaba lethu ezokuthatha izidakamizwa. Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayinamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basesengabontanga. Seke ngashela umsebenzi wokwenza ngathula sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo.
Abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi wena yini umbono ngalokho
alokho vele ayisondaka singakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kobizwe endabeni zomnotho yisibe sikhathi kusukisela ngabomanaisizi vele into ezingamanga kuhle abontanga beshela ukuthi beyinda lokhu vele into esesiyazi vele into esiyaziyo ukuthi iyenzakala nsuku zonke kokuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo owayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlulekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kule lizwe ukuthi abontanga bathwele umsebenzi ungakhangela abanye abontanga kusukisela beqeda isikole kuze kube lakathesi sebe lama-20, 25 years eqede isikole but kazakaseke kazake ngiyathele ngithele phezulu so akuna ntinye angayenza ngaphandle kokuthola ebambika intaba sizothatha izidakamizwa
awungitshele-ke Charles njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali
izidakamizwa-ke lezi nje imali ewizithenga ayisonto ezidirayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emvakweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe eyokuhlela nje badalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba ungabona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha nje lesintana ngoba babe bengenayo imali ye imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayihlela ngoba babe beyidinga beyikhanda ngandlela nazikabangafanisekezenzi
Sike saxoxa labatsha abasebenzile inhlanganiso ezichiyeneyo ezile njongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqasha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lezidakamizwa. abatsha laba abathengisa idakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona hayi umuntu omqatshileyo uye lokho kungaba kuliqiniso na njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo
liqiniso sikile le into eyenzakalayo njalo ayenzwa ngumuntu ofana lami ozihambelayo into oziphilela impilo yokujulisa into eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential ngesilungu into okumele iyenziwe njalo into okumele iyenziwe nguhulumende yokuthi uhulumende kumele adingele ubudanga into ezokwenza athiyane lokusebenzisa umthetho athiyane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba lemali emabhankini abodanga isinga sokuthi sengisendaba zamaphathi ukuthi laba abathole imali laba abangathole iphathi labathole imali ngoba nxa sikhuluma ngabontana sikhuluma ngomntana wezimbabwe kungafelani ukuthi igqoke ibhathi lephathini
hayi mnumzana Charles Nyoni siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu
lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami lihlelo
nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu zulungandaba lithini ngodaba olukhona egudwini lamhla asixoxeni kutwitter njalo kuinstagram @bigmy3bigmyke3 yona username yami ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kutwitter njalo kuinstagram kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zwakazi omuhle bye bye.
Bengana masiba wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke lamhla ngikhuluma lonkosazana Sikhathele Nyathi mamdluli kunjani mama
ngiyaphila dukeli njani
hayi siyaphila kunjani kona ngapho ke okhona
sizululiyana lezinsu
ye wena uyingcwedi ke kwezamasiko uyakwazi ukunenge sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi zizuza ijaha okokuqala kumele iyenzeni
kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo nxa sebeyazanile laphana esintwini esindebeleni sakithi kumele ukuthi ijaha nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha into yokuqala liyanginika noma iyembe noma ikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu abangikhaya bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu ngithi ye umazi ngani sizakwazi ngani ukuthi uyamazi kumele ngitsho ukuthi isikipa lesengisigobileyo nesakhe bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi sikipa labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi kumbe ikepesi leyisha yakhe
nxa yena zefisa ukuthi ayekibo kajaha umuntu aqala ukukhuluma la ivele ngibani
nxa kuyukuthi ngile jaha liyafisa ukungithatha umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya kum khona ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa lifuna ukwaziwa ngikhaya umuntu engixoxa laye ngu-anti wami ubabakazi ngesindebele kumbe umalumekazi
kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani
ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni ongeka kuyitelela eceleni umazi zanti phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala and then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe sevele sekwakuthini le jaha nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingala mali yokuzovela kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisi izinto zonke ezikwanileyo into ayiyenzayo uyabuya lapha ngikhaya aze sizokhulumisana ukuthi uyafuna ukumthatha and then into esiyenza siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo and then bese ngiyalayela umna wami oyinkazana ukuthi imali leyo ungavuke ekuseni uyihambise kumama nobaba so umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bakhe abazali bami nxa bebona imali leyi bazahle bebekwazi ukuthi kutho ukuthi kukhona lapho engiye khona le jaha labani abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalumi ukuthi dingelanini ngapha
kube sokudingwa-ke khonapho kudingwa njani manje
xa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi dingelanini ngapha kutho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi dingelanini umamzibi ngapha nguye selidombo-ke lo nguye seza kuthi ngithunyiwe lapha ngabakodube banithoma ukuthi lidingele ngale kibo bona abangikhayi basebezaphendula amazwi bephendula omuntu onguye othunyiwe ukuzokhuluma ukuthi dingela nini ngapha ukuthi bona bafuna kwenziwe njani njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile anti ufohle umuzi lokho
khiba khona pho ke mamdlozi
yiso into sangikona esindebeleni engisaziyo nje ukuthi xa singabantu njengoba singabantu besindebeleni ukuze singalahlekelwa yizindlela phethu asifundise mina abantwana noma kusemadorobheni umntwana angaphongi uvuka nje esehlezi komakhelwane ngale ha vele seyenzile sokuright sokukwanile kulandela isintu Dube noma kusedorobheni noma kungaphi asisilandeleni isintu sethu sifundise mina abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sasa imizaba iyakhayo ibe imizi eqinileyo wonke labangabafana ungatelelwa ngumntwana ekhaya umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyikuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu sibuya kuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle zona izinto zokuthiya imali noma ngaphansi kombhede imali iyasala noma ngaphansi komqamelo imali iyasala lakhona okuyana okokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulume lali jaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eliyigqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobufakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeli yena uyayibona.
Yes, siyamuzwa umamdluli lapho yakhuluma sibili. Ngithathele ithuba ukuthi mbonge unkosazana Sikathele Nyathi umamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. Umamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu umamdluli. Ungathini nokusasa?
Umbonile lamdluli.
Hayi ke walamhlasi malapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba okeeps to be lilale
lobo lokoko bezi kangele zinyezi siyo wathina masiko kangele manyama baya wathina masiko uwa usenzi we mandu uwa usenzi uwa usenzi hawatala.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntunga milinkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo balaleli abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uverse 59:60 lesahluko sika 80 verse lokuqala. Kufundeka kanje. UStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokhu walala ubuthongo. Chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokhu okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyabe kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngokugunya ngobana yithi esiyabe sisazi. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle, kule ndoda igama layo kuthiwa ngusawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kastefane uzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe ustefane bakhumula iy'ngubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa ngusawuli. Chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemzuzwana le elandelayo. USawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefane bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi, mina ngiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angikhiphanga igazi ngoba kawulaphe engalwenzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefane akhandwe ngamatshe abulawo. Baningi abantu ababona ububi usenzakala bangenzi lutho ngakho, kodwa lithi ilizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho. Baningi abantu
abahlukumezekayo abalimala enyameni lemphefumulweni abanye sikhangele sibukele sisithi awulani lathi inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo babantu abenza lobo bubi lawo uyingxenye yakhona singathi thina ke nangu uSaul wakukhwabitha wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukastefane kodwa ke ngubani wayesesengusawuli indaba le ungayilandela uzafumana ukuthi phambili yena lo sawuli waguqulwa ibizo waba ngupawuli esenanzelele ububi balokhu ayekwenza nanzelela owenzayo nanzelela owubonayo nanzelela owubukayo xa kungokubi uyayilokuphamisa ilizwi lakho lawo uyingxenye yalobo bubi uNkulunkulu asisize sibalekele uba ngobufakazi bezinto ezimbi xa ulutho lulubi asiphakameni sikhulumeni singayekeli abantu belimala belinyazwa thina esikholwa sikhona
akuyiphethe
asikhulekele baba thixo engcwele sinike umoya umelane neqiniso esikhathi sonke singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo wenze ukuthi uze usiguqulele amagama ethu asuke kokuba ngosawuli sibe ngupawuli xa sisenza izinto ezinhle ebusweni bakho lebusweni babantu bakho uzube lathi sukela manje uzibona phakathi amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi Thande Kozinti Mkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. IWange 2 ngezi 1, Herentals 2, Yata 2, kuthi iManica Diamonds 2, LeTriangle 2.
Awutshele kancane wemzulu, ehenkini ipipapalanga. Awuthelela ncane wemzubulu ehenkini ipipapalanga. Awuthelela ncane wemzubulu ehenkini ipipapalanga. Awuthelela ncane wemzubulu ehenkini ipipapalanga.
Bemalume ehelu tandu jwala. Bemalume hey, look at the jala. Hey, malume. Hey, look at the jala. Hey, malume. Hey, look at the jala. Mama namaste, yeseni namapia, mama namaste, yeseni namapia, mama namaste.
Ekuseni ngamabhiya ntambama ngamasese akubuthele kancane wemzukulu. Hayi sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. So sebasombala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo.
imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ukuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.